vatakozva dzavaenda kumapurisa kuma 9 pavandopa statement vari kuchajwa nemhosva yekunziwo vakaparticipata mugathering yanga ine chinangwa chekupromota public violence. Zvinonziso zvinokanganisa mutemo section 37 subsection 1a item I of the Criminal Law Codification and Reform Act. Unonziwo musi wa26 na 27 April paZambezi Roots Lodge panumber 640 St Gerard's Way Gaston Park Harare. Vakanga vaine vamwe vavo nevamwe vasati vabatwa vakachita workshop yekuti vatrene nekustrategiza inonzi civil obedience muZimbabwe. Ndiyo mhosva yavari kupomerwa.
Ivo vari kuti kudii nemhosva yavari kupomerwa iyi, uye imi semagweta maudzawo mapurisa acho kuti kudii?
Tavabatsira kuti vape statement vachiramba mhosva yavari kupomedzerwa kuma 9 ndobva vazonziwo dzako kuvaregedza vari mumaoko egweta. Kana vava kuzodiwa mapurisa vatiwo vachatibata, saka tikuenda kucourt mangwana sokutaura kwavanga vachita mapurisa. Vangotiwo kuma 10:30 vanokwanisa kuzotida kuti tiuye zvakare ikoko kuvabatsiridza kuferefeta kwavari kuita nyaya yacho.
Saka vati ndianani vamwe vavari kutsvaga apa?
Havana kupa indication. Zvakangonyorwa mustatement yacho iri kunzi pane vamwe vari still at large, ndo zvakataurwa mustatement yecharge yacho.